Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine mutsindo munzvimbo zhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira nekurwira kodzero dzevanhukadzi reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi uye nekuvatadzisa kukwikwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino rinoratidza kuti mapato ose akangokwanisa kupa vechidzimai nzvimbo dzisingapfuuri zvikamu gumi nezviviri kubva muzana kana kuti 12%, izvo zvinonzi nemukuru weWALPE muzvare Stabile Dewa zvinoshatirisa uye zvinoratidza kuzvidzwa kuri kuitwa vadzimai nemapato ose munyika.
Zimbabwe Electoral Commission musi weFriday yakabuditsa list revakakwanisa kuisa mazita avo kuti vamirire vari members of parliament kuelection iri kuitwa mwedzi unotevera unova musi wa23 August 2023. Asi zvinhu zvakabuda munomination kotuma zvinotifadza isusu sevanhu vanoshanda nemadzimai ada kupinda mapositions eutungamiriri.
Chii chaitarisirwa nesangano renyu?
Taitarisira kuti mapolitical parties acharespecta section 1756 and 8 constitution inotaura about nyaya dzegender equality. Zvino zvinoshungurudza kuti tikatarisa main political parties edu, tikatarisa ZANU PF yakakwanisa kungopinza vakadzi 23 out of 210 constituencies in Zimbabwe. Tikatarisa zvakare CCC yakakwanisa kupinza vakadzi 20 out of 210 constituencies. Tikazvisa kumapercentages zano ine 11% out of 50% inotarisirwa neconstitution. CCC ine 10% out of zvakare 50% inotarisirwa neconstitution. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti zviri kuratidza pachena kuti mapolitical parties haasi kurespecta madzimai anovasapota, madzimai anofamba navo vachishanda vese pamwe chete, nekuti kana zviri zvekukampena vanenge vari vese, zviri zvepamarali zvekuimba nekuwaridza maZambia, madzimai ndiwo anoshedzwa kunze uyai. But kana zvazvekupinda maleadership positions, madzimai anenge akusadiwa. Tikatarisa kumapolitical parties kwese ikoko, kune madzimai ari strong, ane capacity, anoshanda, anoziva nyaya dzepolicy, anoziva nyaya dzekugadzirwa kwemutemo, anoziva machallenges ese anosangana nevakomana, vasikana, varume, vakadzi, vakwegura, vanorarama neurema. Hapana chavasingazive chekuti vangatadza kuenda kuparliament vagotonosumudzira nyika. Asi nenyaya yekuti hapana kakurespektwa kwemadzimai mumapolitical parties, apa ndo patinoona madzimai aya kuti akavharirwa panze, vachishungurudzwa, vachikanganiswa nenyaya dzevote buying, vachirwiswa, vamwe vachibviswa mazita avo pamalisti, vamwe vacho zvisingatombonzwisisiki, but donzvo riri rekuvharira madzimai panze. So isusu zvinhu zvinotirwadza kuti dai mapolitical parties akwanisawo kurespekta constitution yeZimbabwe nekurespectwa maconstitutions nemagender policies emapolitical parties avo anotaura about nyaya dzegender equality. Hapana chinhu chinonetsa hapana chinhu chinoshungurudza kuti izvo zvitaka tiri muna 2023 shuwa zvigonzi mamajor political parties anoesari two combined angochuza vakadzi less than 12%. Hazvitombonzwisisi kuti zvinorevei ende zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo vari vese havana basa nemadzimai.
Mhosva inopiwa ani apa muzvare dewa uye nemhaka yei?
Chiri kunetsa ndechekuti mapolitical parties haasi kuda kutora responsibility pakutadza kupinza madzimai muzvidanho zvepamusorosoro atinoti maleadership positions. Civil society yakaita a lot of work, ma women's rights organizations. Pekutanga zvaimbonza kuna madzimai acho arida kumira, but vanhu vakashanda takashanda tikatrena thousands and thousands yemadzimai across the political divide, maindependent candidates, ZANU-PF, TCC, MDCT, madzimai aitoda kukwikwidza mumaelections aya, but akavharirwa panze, vakarwiswa, vamwe vacho vaingobviswa palist zvisinganzwisisike. Responsibility inodzokera kumapolitical parties, especially mapolitical leaders. Kana vasingaone kukosha kwemadzimai mapolitical party leadership structures avo, ndo zvinozongobudikira. Nekuti kana maleaders emaparties aya achikoshesa madzimai, achiona zvakakodzera, vaitorawo matanho ekuprotectawo madzimai kubva kumhirizhonga, kubva kuzvisikiri-sikiri zvataiona zvaiitika zvekuti madzimai zongopesira abiridzirwa, avharirwa panze. So tinoramba tichingodzosera responsibility kumapolitical parties as an institution. Vazhinji vacho vane magender quotas, vane magender policies, vanazvo maconstitution avo, but havasi kuzviimplementa. Zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo havarespecte madzimai, and isusu zvinhu zvisina kutifadza.
Zvino semadzimai moita sei nenyaya iyi?
Tikutofunga kuti tasvikawo panguva yekuti madzimai ngatichibatanei tisavhotere mapolitical parties asingarespecte madzimai, nekuti hatingaende kunoparticipata kupolitics kungonovawaridzira maZambia nekuvaimbira kuti ivo vapinde, vaende kuparliament, vapinde vaite macouncillors, isusu tichivharirwa panze. Pane women's quota yakaintroduswa, pane vakadzi vangu vari very strong across all the political parties, vataitofunga kuti pamwe ndovachaita maMPs kana macouncillors, but vaitoona vakadzi vavo vachitopushirwa kuproportional representation kwavanoziva kuti vanenge vasina simba rakawanda ikoko, vanenge vasina mari dzeCDF. Even kulocal government vakadzi vataitofunga kuti vachaenda mawadzi vachinokwikwidza vari macouncillors, vakatovharirwa panze nevarume. And tikatozotarisisa mayoung women chaiko chaiko, hakuna vakapinda mayoung women. Kana vakatopinda maybe 1-2 out of 210 constituencies. Zvinhu zvinonyadzisa, and mapolitical parties anofanira kunyara nezvavakaita.
Vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabila Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti sangano ravo riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvinobetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Dr. Moyo vanoti vanoziva kuti kune vamwe vasiri kufara vachiti dzimwe nhau dziri kubudiswa dzakarerekera divi rimwe chete, vachiti izvi inyaya iri kugadziriswa zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vanoti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa neMisa Zimbabwe zvinosanganisa hurukuro neZimbabwe Media Center kuti utano hwevatori venhau huchengetedzwe, uye kuti Zimbabwe Electoral Commission ione kuti vanhu vose vanokwanisa kupiwa mikana panepfenyuro nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
SeMisa Zimbabwe, sezvamunoziva, donzo redu nderekusumudzira nekuvandudzira kupepetwa kwemashoko munguva yesarudzo, kuitira kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachiita sarudzo vakatsika pavhu rakasimba yatinoti informed decision making. Penita Zimbabwe chakadai kuunganidza urongwa wakasiyana siyana watiri kudai kuparura mwaka uno unosanganisira kusumudzira mabasa evatapi venhau yatinoti iyo training, kuti mitemo inoshandiswa musarudzo yakamira sei nechekutanga. Chechipiri, kusumudzira mabasa evatapi venhau murongwa unovaiwo wekuti vatapi venhau vanokwanisa sei kuramba vachipepeta nhau dzesarudzo zvisina kudonhera mumwena kana kuti munjodzi dzekushambadza nhema dzatinoti iyo disinformation and misinformation. Saka saizvozvo tiri kudai kusumudzira mabasa avo nekuvatraina kuti vange vachibata basa ravo zvakasununguka. Pamusoro pezvo tiri munhaurirano uye zviri kufambidzana reZimbabwe Media Commission kuparura basa rekuti vatapi venhau vange vachichengetedzeka pamusoro pekunge takaita basa iroro nevemapurisa, kuti kana tava munguva yesarudzo zvikuru sazeki ndo inenge akuona kuti mabasa enhaurwa anofambiswa sei. Vanogadzira komiti vanotiyo inonge ichiongorora kufambiswa kumashopi vanotiyo media committee, inova zeki inenge iriwo vamwe vevanenge vakagara mukomiti iyoyo.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zeki iite?
Hatinokurudzira isusu kune vezeki ndosekuti vange vachifambisa basa ravo nemazvo, pakuti vakaona pakanganiswa zvikuru sakana pamapato ezvematongerwo enyika asiri kupiwa mukana yakafanana pachitashi chenyika ZBC, vange vachipinda vachindogadzirisa kuitira kuti vasamirire kuti sarudzo dzipere vozotanga kutaura nhunha idzodzo, kasi kuti ipapo vagadzirise pange pachiva nekuyanana. Tichipedzisawo zvakare tine urongwa hwekuti tiri kushanda nepotras yatogara navo pasi neministry yeICT tichishambadzira zvikuru sakuti madandemutande ngaange aripo nguva dzose, kuti ruzhinji rushandise madandemutande, tisanyanya kumhanyira kuda kundodzima madandemutande kana tisina kunge tagutsikana nezviri kuitika yatinoti iyo internet shutdown. Saka izvi ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kudai kutsigirana nevatatu venhau, kasizve tiri kutaurawo nevekunze vanosanganisira vekusadhati vekuau vemueu nenyika dzepasi rose vari kuda kuuya kuzoita sekuzoongorora sarudzo. Senisa tinovapa maonero edu kuti kunze kwakamira sei kuti vakwanise kuzonyatsokunyora ruvaro rwavo rwozvavanenge vaona vachinge vawana information yakwana.
Asika vamwe vezvematongerwo enyika nemapurisa vanombotiwo ivo vatori venhau vacho, vamwe vanenge vanozotema vakarerekera divi vamwe vachifamba nevamwe vanenge vachitsvaga rutsigiro vemamwe mapato, ichokwadi here ichi uye muri kutaurawo kuti kudii naivo vatori venhau vacho?
Zvokwadi iroro idenda rinowanikwa mukutapwa kwenhau. Senisa tinofara zvikuru sakuti tisi vamwe vekutanga vakabuda pachina tikati vanovava mamemba zemisa vari vatatu venhau hativabvumiri isu sesangano kuti vaenderane kupidza musarudzo zvikuru sezvematongerwo enyika atinotiwo maprimary elections kuti vandoedzawo kupinda mupolitics. Sezvamunoziva vatatu venhau vazhinji vamwe vakabva mukutapa nhau vakaenda kupolitics. Kasi kana pfungwa dzako dzazi dzagadzikana usaedza ukakundikana wodzokazve munewsroom wakundogara wakutapa nhau, izvi zvinokonzera kuti pange pachiuya njodzi dzekuti hauchanyatsokukwanisa kutepenyura kana kutapa nhau zvakasununguka nekuti waone nhunha dzezvawakasangana nadzo nazvo mukuindawo mune zvematongerwo enyika. Saka isu senyika Zimbabwe tinoti izvozvo kuvatatu venhau, kana uri memba yedu ukapinda mune bira idzi dzemutoo tobva takudzinga kunyisa, kana usiri memba yedu tinobva takuudza kuti garai maziva njodzi yacho, nekuti patinenge takuzotaura nezvazvo isu hatidi madzvatsvatsva anoti akaendawo kodzoka akaendawo kodzoka, nekuti anotiidzira mitunhu nemago mukuitwa kwebasa redu tovhiringika.
Ko vanotema vakarerekera diva?
Vanotema vakarerekera rimwe divi zvinokanganisa chiremerera cheumisha hwedu. Ndobva tinotaura tichiti chinova chidziviriri chikuru chemutapi wenhau kumira padonzvo reumisha chat zvatinotiwo maethics, kuita basa zvakanyatsokuparurwa zvekuti unoti hauna dadiro wakamiririra, unopa mativi ose enyaya, woregera anenge achierenga, anoterera kuti aive neiye anosvika kuti zvokwadi apa zvasirehwa zvakadai, nekuti unenge wamupa mativi ose maviri. Izvozvo zvinochengetedza umhizha hwedu, zvinochengetedza kuva vanhu vanenge vakachengetedzeka patichiita basa redu. Ndozvatokurudzira vakapenha wedu patichimudzira mabasa avo yatinotiyo training nguva dzesarudzo kudai.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vamwe vakanga varipo pakaumha pebato reMovement for Democratic Change vanopomera mhosva mutungamiri webato iri aripo iko zvino vaDouglas Monzora, vachiti vauraya bato reMDC. Umwe wevakange vapakaumbwa bato iri vaElias Mudzuri vanoti zvinosiririsa kuti nhengo dzebato iri dzakatadza kuchengetedza bato iri. MuNewsday makare, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumisangano yeZANU-PF kuti vasarohwa nevanhu veZANU-PF, asi vachivaya kuchidza zvekare kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo. Chronicle rinoti nhasi muBulawayo dare reHigh Court richanzwa nyaya pakati peZimbabwe Electoral Commission neavo vakamhangara vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro ekukupidza evamwe vanhu nguva yekunyoresa vanhu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbirawo pavatungamiriri vose vanhukambeni kuvhota tichavhota, asi ndinokumbirawo kuti semasvikiro emunoita kwamunosvika kwedu kwese uku muchitsvaga rutsigiro, takuisaiwo pamusoro muti yeukewo muchidzokawo kwatiri, kwete kuzotivharirawo mikova nokuti izvezvi munoti mikova yose yakavhurwa, asi tozouya nezvichemo munemoti tangai mapa appointment kuti musvike kwatiri. Iyeyeyo inotirwadza chaizvo isusu sevavhoti. Ndapota ipapapo ngapanyatse kubuda pachena pane vese vetichavhotera kune uchazohwina, nokuti izvi ndozvotorambira vana munangagwa. Tava kuvaramba saizvezvo nemhaka yekuti havachadi vanhu, vanotokanganwa kuti tisu takavapa basa, vanotokanganwa kuti tisu takavavhotera kuti vahwine izvezvo. Saka hatichavadi vamunangagwa, hatichavadi. Ngavachimbobvawo. Ndini Sifasi Masunda, chizvarwa chemubikita East.
ZANU-PF DC mukawana mavhoti kana kuti 20,000, mune lucky bhozi, hamuna nyaya, hamuna kana minduro. Tokufunzai kuti ZANU-PF chii chamakamboitawo government kutonga kwamakaita? Unozati takawa kamarodhi, takawa takachera madhemu. Ndo chete zvamunoziya, madhemu nemarodhi. Kana ana mavhaza ana mugwadi ngotaura hanzi mutungamiri wenyika wari kuita zvine musoro, wari kuchera, wari kuvakisa madhemu, wari kupisa mugwagwa. Akomana, madhemu sinzi pamakabvira 1980 mungovaka madhemu chete. Mune madhemu manganingani muZimbabwe? Munoswera muntu kwaitiri waka madhemu? Madhemu api acho ari kumbovakwa?
PaStudio 7, PaStudio 7 apo. Uri kuona here kuti munangagwa ari kukamberera TCC nezvaari kuita? Zvese zvaana fazi nezvimwe zvakadai dai. Kukambenera TCC ikoko, zvese zvaanenge achiita izvi zvokutuma anhu nokurambe mhosva dzinenge dzichiitika, kuitawo kuti vanhu vatizire kubato reTCC. Haachenjera mudhara, rwendo runowaenda watsvedze.
Ane rakanaka Studio 7. Ndoda kumbovunzawo mubvunzo wangu wakakura. Ko Komichi, uripiko? Komichi wakabuda kuchitaura kuti unoda kukondesta. Uri president veMDC wakazodiko naye Komi. Komichi wee, wadiko? Ha? Zvokwadi bodo, zvakakukurirawo. Ndorangarira maresults a2018 achanaunziwa. Ukaita seuchazvipinza parisk. Kufarira zvikuru chinda mberi kuvakuru kuchinyatsa kutaura kuti these results are totally fake uchitaura semunhu wochai chai wakazonyengereka papi kuteera munzoro wakateera munzoro nomadi nai vakomichi muripi
gandiziviso kune mhuri yeZimbabwe hama dzangu zvakaitika muna 2018 zvekuti Priscilla Shigumba naMaraba ndivo vakapinza Mnangagwa pachigaro. Izvozvo zvikaitika futi this time vana Zimbabwe ngatife nawo.
Ndada kutaurawo pamusoro peidzo mbavha idzo dzezanu PF idzo dzinofamba dzichinyepa kuuya kuchipinge dzeikambena netaba anenge sitole munhu wavakatambudza achiri mupenyu vichida kumuuraya vakada kumbomuuraya kwachibuwe kwamuhloyi kuchipinge uko vakamutadza. Zvine zvinova kunyepa kuchimuti enda panenge kuda mavhoti zvevanhu vekuchipinge ndokupatisa anhu vekuchipinge vakuda kuchitaura ngezvake munhu akashayika almost 20 years ago vakunyepa kuchida kukambina ndiye vechikambina ngemapfupa emunhu akafa sei vasingadhani vanhu vezanu PF sei musingadhani imwe muri kukambina ngemunhu makodo emunhu wakatofa kudhaya wakaora chimupenyu amumunhu moda munhu wekuti wafa imwe vanhu vekuchipinge ndokuudza imisi tisapatiswa ndiwo makwanda kude mavhoti edu manje tisavavhotera tisavavhoteresa vari kuenda kuna Ngomo Ngomo kwavakaenda kublawai vakauraya vanhu naiye Mnangagwa anga aripo kutochiuraya vanhu ngendege anga aripo zvino zvova kunyepa kuda kuchira Ngomo kasara kuti makore anoteera vakambeni futi nditsvangirai asi achiri mupenyu havasaimbuda but ndatenda hangu
makasimba here makasimba here Studio 7 nevateereri vese hamukomana ngaachimbopinda avo vakatadza kubva 1988 avo kusvika izvezvi vozokambeina vakatadza mashure meso saka tinoti ngapinda ake mukomana ende unozorora vakomana vemagold mafia.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva guru muAmerica sezvo nyika ichange ichicherechedzwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere reIndependence Day kuchange kuine mabiko nemhemberero dzakasiyana-siyana. Gore negore mutungamiri weAmerica Joe Biden vanoita mabiko ekutambira nekukorokotedza vapoteri nevabvakure vakakwanisa kuwana mukana wekuva zvizvarwa zveAmerica gore rino. VaBiden vakatiwo chero ivo madzisekuru avo vakabva kuIreland kuzogara muAmerica vachiti nhasi vanodada nekuva chizvarwa cheAmerica.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations, worthy of your dreams. Making this journey, you've done more than move to a new place. I've kept my commitment and sent an immigration reform bill to the United States Congress. It includes smart border management and security and a pathway to citizenship for 11 million undocumented people in America.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitaura kumuzinda weWhite House kunhemberero yekutambirwa kwezvizvarwa zvekunze zvakapiwa magwaro ekuva zvizvarwa zvemuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndoda kuti titende Mwari isusu semaimmigrants munyika ino yatakasvika munyika yeAmerica. Tiri kupembererawo pamwe chete nevaridzi venyika ino nesuo takawana mukana wekudaidzwa kunzi maAmerican.
Chamunonongedzera imi kuti munonyanya kutenda muzuva iri ndechipi?
Tiri kunyanya kutenda kupemberera zuva reIndependence muno maAmerica, ravanoti 4th of July, vachipemberera kusununguka kana kuti kusunungurwa kubva muutongi neudzvanyiriri hwakanga hwakaitwa namaBritish kumaAmericans.
Rochirevawo kuti kudini zuva iri kwamuri?
Musi wa4 July, zvinoreva kuti ndiro zuva rakagashidzwa maAmericans kusunungurwa. Nechirungu vanoti ndo on the 4th of July, the Continental Congress formally adopted yavanoti Declaration of Independence, yakanyoreranwa nauye mutungamiriri ainzi Jefferson.
Zvamunobatisisawo imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica ndezvipi?
Tikunyanya kutenda kuona nekudzidza kuti maAmericans anoramba achirangarira zuva iri. Vanouya pamwe chete, ndozvatiri kudzidza, vanouya pamwe chete, vanosangana. Hazvinei kuti uibato ripi, uibato ripi, asi unoona kubatana kwenyika yese pasi rose vachipemberera zuva iri rakasunungurwa nyika. Chinova chidzidzo chikuru kwatiri isu tiri munyika dzinowo, takauya muno semaimmigrants, asi tichizoonawo kuti tavewo vamwe venyika ino. Saka tinongofara kudzidza nekuona kupembererwa mhemberero dzinoitwa nemuto wakadai mune dzimwe nyika, kudai chave chishuviro zvichiitikawo kunyika dzedu dzatakabva, kuti kana zuva reIndependence richisvika tipemberere pamwe chete nyika yose pasina kuti uibato kana kuti ndoko.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine muchindo munzvimbo zhinji muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsidhebele.